kunetsana uku kwakaipira Zimbabwe ruzhinji rweZimbabwe ndo runosanganidzana nenguva yakaomarara panenge Zimbabwe hurumende yava Mugabe ichinetsana nedzimwe hurumende sezvayakuita neAmerica. Hurumende yakwaAmerica avo vanove ndo vanga vachipa rubatsiro rwakawanda runonzi humanitarian assistance vakatsamwa vazhinji veZimbabwe vari kushupika vanozopindana negwandangwa nenguva yakaomarara chose.
Saka Zimbabwe semaonero enyu ingadai yakabata nyaya iyi sei pasina kukandarana makobvu nematete?
Zimbabwe ingadai yakataura nevamiririri veAmerica vari kuZimbabwe kana kuti vamiririri veZimbabwe vari kuAmerica vaienda kundokurukura naMike Clinton pakuti vagadzirise kana paine kupesana kwanga kwari kuripo. Ndiro basa revamiririri madiplomats vangange vari kuZimbabwe veAmerica kana veZimbabwe vari kuAmerica.